Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 27 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Manheru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kana wekepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro yekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Costen Muguti vebato reCitizens Coalition for Change nava Spencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutaraunda yose vanhu vari mumitara vachiita mhaso dzavo. Tavhura mapolice station dzedu ese nasezvekuzimakuseni tiitatisakuvhara mapolice station dzedu na7 Manheru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nenyaro zvinhu dzedu dzirikufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiatenotiyotinga kupai percentage asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona mabasa redu kufamba zvakanaka. Asi zviyo zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari munzvimbo dzinomopotwa mbizi asi itarisa kuti nhasi zvichi zvinge zvichiitika asinongwana ngepakuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Idzodzo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa varuzhinji. Asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiploma officer yainenge yatrena iyo. Asi zvokuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Hatatataura kuti hakuna mhirizhonga yakati tanzwa kana kune zvakaitika kumatsire kuti takamira kuti zopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozvongorora. Asi isu hatina chatati tapiwa sofa, asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasita mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti chokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Vaobet Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyunu. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anoreva maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atora ana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaband organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kadziliki vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Vaobet Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewobhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anengewobhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tisingatarisire. Izvi zvinoita kuti isu veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzitombonyanya kukwira semakwizirwo ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti,
tinoona kuti aka ndeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematolgeti. Vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru, vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma sikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika, asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana zvingarerukirwo mufambi, nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuclear weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students netakatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection, vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag Smart Girls Vote, patiri kutifamba tichipa information tine anononzi vameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanyi kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya. Pamaqu pavanomira paya paya vanenge vachito mhirishongwa, saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka, nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzwike rigozoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu sefemale students network trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumacollege nekumaunivhesities kuti tisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vasesere nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwaya akaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanise kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana dambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers nedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umbowo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu efemale students network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava, kuzvina havachatauri nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ende hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitenderera zvakanyanya kuvayunivhesiti, tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya, nekunyatsovapa zvombo kana kuti matuzi nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vanava zvizhinji. Nekuti tirikuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzu dzavo nenyaya yekuti maticha besides nje sexual harassment vanenge vangochaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati, asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari izvozvo dzinenge dzakunzi tipei mari dzeprinting, tipei mari dzekunomaka, tipei mari dzemalessons, zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees. Saka tirikuona kuti paita huru ipapo. Saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti tieni mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo zvichireva kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndiwo nyaya tiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti pari kupera gore rino tichienda kunogara December vachivhara vana tichiramba tichimutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti tine maplatforms kumawhatsapp vane vachimutaura nyaya dzichingogadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association musangano wakaponwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachifunga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti tiremaine unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro basa resu iro.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko. 2010 vamwe vedu tichienda tichitamba meetings ne Department of Home Affairs. Kwakune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tatine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinja muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits. And takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vasadzoke futi ku South Africa.
Ma project api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomande yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi. But kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai. Last weekend tatiri ku Beitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vanokutaura vari kutaura nyaya dzema projects akafanana ne contract farming. Vari kutaura fish farming, ma chicken farming, ma pig farming, especially for farming area. But isusu tiri kufunga kuti ma projects achava kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Not kuti vanhu vachashandisa ma products iwayo ku Zimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture ku Zimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera ku Zimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tiri kubatsira vanhu special people bari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because ma permits grace period isati ya expire. So people are just waiting for December, but because you know a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approacha embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti ma regulations acha relaxwa pa border kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno mu South Africa voendesa kumusha. So vanhu veku embassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaJames asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati, ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatikanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vasikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri weFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa munyamunga stadium nhasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yangaiterawo FC Platinum ne Dynamos yarwawo zvekare 2-1 ne Black Rhinos iyo iri kuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 ne Blawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa ne Triangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana ne Highlanders kubaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenax musimwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana ne Cranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mafumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mafumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita na Thomas Mafumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanira kutarisira music ka tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadzataingo vaimbira izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti show yacho ishow yakakura. Kuna na Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadrancers. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishow ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuva ano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda dziri kuzvizvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu, nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tida kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri, vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete, vatarise, vaone, vaongorore nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANU-PF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. vanofanira kungondinzwa, vanondinzwa nevoisi ramuika.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mutarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. chikwata chenabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiyaphambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla, ama-polling officers valisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-Athuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi izeki yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibetheza icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa iAthuzi ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli ePhalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentathelizindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Mudaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi masokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha betshani kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers, abantu abaye besazaka the-hold party positions, but abamabisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kuletwa ama-allegations against bona ikanti va innocent. Awe tusi loko vere nje inhlalo ye
Zimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngemini ikakhuluma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated be-athuz uhulumeni wezimbabwe inhlanganiseni njengabo-athuz ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF lanxa nje bona bezanu PF bekulandula lokho
udlakela lothetho lwezimbabwe into engodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sileminyaka i-42 years yethu zonke akulakhethi osonakele ezakala kungulaDlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama toll gates. Limali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizekethi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwe dollar. Sinananzelela imbadalo yama toll gate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-toll gate singathi imoto ezincane balokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo kodwa nxa sikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha singathi angazake sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Ke singakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-product. Kodwa ingxenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo. Intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga, ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo, sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Kweze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. UAlbert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxe le-Studio 7 zithi sezidlela evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe esejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Enyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje lonyaka silebhadi.
Ukhansila kwa-10 eShape eGwanda South umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amapools have gone dry, amadam angikhulumi. Khuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzululayo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo urhulumente.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanyangane kuyamsinda, ukhanyangane kuyamsinda ukuthi anika abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eGwanda North unkosikazi Phathiswa Yenkala, yena othi bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abaloko kudla lempuphu iyadura, igokokosi lithenga nge-R120 uphinde uyeligayisa nge-R40. Kanguthi sesisuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungono ngoba lolo social welfare la sisakwazi ukuthi salucinani. Sesokusithi inkomo zona ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi, amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kuselamanzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gato olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi yamaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatola imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhonjulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebeleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa yindlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change, kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward
16 endatsa ikwe ngikhulele khona ngingaphansi kwebandla le Triple C lapho engincintisa ngikhona ngikhangelele ama villages angusikisi akhoqela imbuyu imkwenda indatsa tombolefu imakhwa kanye lenyambi ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatshale social welfare ngu-CCW umkhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhula lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla umsebenzi uyaqhubeka lama-posters silawo akula lutho oluluhlupho
njengowesifazana osakhulayo kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hayi lo wesifazana uyakhokhela abakubandlululi
njengowesifazana osakhulayo akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana
kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil
izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic idombolefu iyo yodwa engela clinic manje ebulilini silohlupho lwe-network sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga siyalima kakhulu kodwa kasivuni siqedelwa zinyamazana zeganga sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu awala migodi ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa
amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo
amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi kumuli bazwazi ndokumbila ukuthi mundihale ndili mwana wenu nezi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntuthu wakankwedu kuti ndikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila to galapasi tikabonesana kuti tingailimilidza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvai
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansida wedede.
Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani Mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroi Welengs Primary School. Sayakwa isikhathi samakhiwa. Sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4. Baveza qedisa grade 5, 6 and 7 besesekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leSeroi. Kathesi sile enrollment ndiye ECDA up to grade 7. Abantu wanavonge isikolo sona lesi wa 218. Pati kule zinji ezi kufundera ezi ngu-4 kupera. Ngesingizi 4 classrooms. Abantu wanavonge wae fundera panje. Kutanganisa yoni ECDA ngona wae fundera panje. Ama grade 5 wae fundera panje. Abantu wanavonge wae fundera panje. Isikatise zulu kuya viso kunzima.
Manje ubusiti kwenzweni.
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leSeroi at least kuyafunakala about ya 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izinji zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina atwele eku gebena malahla laphana ewange labanye bonke bangakwanisa ukuthi abesincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise enxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akulandawo kumbe umuntu omele ukuthi esale le emuva. Indawo le yedede especially esikolo sona leSeroi Welengs Primary School sisale le emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzu uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovida ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi baza provide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho ukuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe kusokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Okwakhathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva too behind kakhulu. Thina njengama-councillors, mina yimi-councillor, yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground. So thi sili ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika isikolo sangibona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhulu la kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa ulusizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulaba balisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapho bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakhathesi ayisiwo sikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms. Kucela ukuthi lesi size lapha edede. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kweze midlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanga iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo. Ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chigenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Siziqhibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili collection liphethe ama single alo amathathu. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Ispanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. Lapho ngiqala ngangumuntu ngithi ngifuna ukuzama mbone ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento, ngakwalifaya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi labantu ama-comment abantu bathi hayi mfana awuzame kuyisigi elifundisa ke sibone ukuthi kukhona yini okubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama ngikhane okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi injabulo, xola moya wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi umuntu omnyama uyinkinga.
Ziba madoda, impilo lezi siziphilayo uzothola umuntu esendilenga nje ukusiza umntakanina.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi zeSouth Africa zithi zona 078-2323-545, 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona, esitholakala khona. Umuntu uma ngabe like ukukhona okufunayo ekhona ukudinga la kuYouTube, igazeti ikhona yathi Decent Isibanda and siyaphambili collection, sikhona la kuYouTube satholakala laphoya.
Abalandeli ubatshela wapha mazwi?
Abalandeli embatshela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili collection, kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Isigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabeka umlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili collection yona ibaphatheleni. Siyathola uthando kukutho ukuthi abantu besupport kakhulu, esafuna kakhulu uthando lwabantu, besinikeza amandla, besigqugquzele lapho esilahleka khona, bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Isibanda leqembu lakhe lesiyaphambili collection ngale. Abafana besiyaphambili collection behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eKabuyuni yePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-tollgate. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.